A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 27th, 2018. Welcome to the Women's Roundtable, where today we are looking at President Emmerson Mnangagwa's maiden speech at the United Nations. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, and if you're just joining us, welcome again. Today on the Women's Roundtable, we are looking at President Emmerson Mnangagwa's maiden address at the United Nations General Assembly. What are your views on the issue?
And to join the discussion, you can call us directly on 001-202-619-207. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you directly.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 and on the 15259 and 1782 kilohertz from today, Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget to like our Facebook pages in VOA, on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now. Share with others. Libugele konalapo ku VOA Ndebele, ekasini letu ele Facebook, lagu VOA Shona, lagu Studio 7. Ukuze lingenelani uhlelo. Lifake inombolo zenu zocingo khona lapho libukele libanengi lishe.
Like PJ says, we are live streaming right now, so you can join in the conversation. Go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And please give us your name and also your contact numbers, and make sure you give us your code numbers so we can call you right back. For those that are just joining into the program, today we are looking at President Emmerson Mnangagwa's maiden address at the United Nations General Assembly yesterday. What are your views on the issue?
Now, let's take a listen at what President Mnangagwa had to say during his address yesterday.
President of the Republic of Zimbabwe.
Zimbabwe looks forward to playing a positive and constructive role as a free, democratic, transparent, prosperous, and responsive member of the family of nations. This is one example of innovation, creativity, and homegrown solutions in addressing key developmental and economic challenges. In spite of the continued illegal sanctions imposed on our country, we call for their immediate and conditional removal. Zimbabwe is open for business, and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms to ensure an environment that facilitates inclusive and sustained economic growth. As global leaders, we have a shared and onerous obligation to transform our societies and create a more peaceful and inclusive world for present and future generations. I thank you.
President Mnangagwa speaking during his maiden address at the United Nations General Assembly.
Let's continue to listen to what he also had to say at the same address.
In view of the fact that elections are an integral element of democracy, my country held the much-anticipated harmonized general elections on the 30th of July, 2018. Following my deliberate and conscious decision to open up the democratic space and the frantic call for peace, unity and tolerance of divergent views among our people, political contestations, election campaigning, voting and counting processes were conducted freely, peacefully and transparently. In the spirit of transparency and openness, a broader spectrum of international observers and the global media houses were accredited to observe our elections. The exceptionally peaceful pre- and post-electoral environment represented the maturing and entrenchment of democracy in Zimbabwe. We are grateful to the United Nations and other member states for sending election observer missions and for the technical assistance received by our election management body. The recommendations will be taken into account as we deepen our democratic and electoral processes. We shall continue to entrench constitutionalism, democratic traditions and norms, peace, unity, and harmony. For it is indeed under such conditions that sustainable development, inclusive economic growth, and prosperity can occur. The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable. The Commission of Inquiry, comprising eminent persons of national, regional, and international repute, has now begun its work in earnest. Their ultimate report and recommendations shall help us bring closure to the matter and assist in the improvement of our institutional governance. Madam President, distinguished guests.
Aiwa. They were listening, PJ, from Mr. Emmerson Mnangagwa, who was speaking at his maiden address at the United Nations. But I understand we have a guest. But before we go to Mr. Msara, maybe PJ, let's just do Ndebele and Shona, then we'll go to him.
Kulabo abasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7, a Voice of America, lapha ke sikuhlelo ole live talk. Kumele ube ngasihluzeni bomama kodwa ke namhlanje sibone ukuthi kule kulodaba olukhulu oluqhakathekileyo yikho ke asisajonganga kumbe kasagxilanga kakhulu kwabesifazane kodwa ke sigxile ukukhulumeni ngodaba olukhulu olweZimbabwe lapho ke umongameli Emmerson Mnangagwa ethule umbiko wakhe oqhakathekileyo owakuqala ukuthi angene kulomhlangano engumongameli we-United Nations General Assembly walonyaka oka-2018. Uphatheke izinto eziningi-ningi. Waxolisa-ke lalapho okwadutshulwa khona abantu ngemva kokhetho kusamelelwe impumela yokhetho ngemva kokuba betshengisele besola ukuthi impumela yokhetho iyaphuza ukuphuma, iyayiphuma buthonsi, amathonsi, amathonsi, kwaze kwafika iviki yonke, lokhu engakaphumi yonke. Yikho ke uxolisile khona lapho kunkulumo yakhe. Waphatha ezinye iindaba eziningi-ningi akhulume ngazo ngokuphathelane ngeZimbabwe, ukuthuthukisa ilizwe umnotho weZimbabwe. Wakhuluma njalo langezijeziso zenotho athi yena azethulelwa ilizwe kodwa ke sikwaziyo njengamazwe aboMelika lamanye athuthukileyo bathi bona lawa ngama-targeted sanctions ayetheswa abalikhulu lamashumi athile hatshi uzulu wonke waseZimbabwe. Wakhuluma njalo ngokuningi wakhuluma ngamanye amazwe aboSaharawi, wakhuluma ngokwePalestine konke khona lokho kodwa abaningi eZimbabwe bebesithi akula okutsha akulethileyo akukhulumileyo ngaphandle kokuthembisa wathembisa okuyinto oyayivele ikhulunywa owayengumongameli Robert Mugabe. Kodwa ke yena-ke inkulumo yakhe ibe isijuqu izange ibe nde kakhulu njengamanye amazwe njengomongameli umuyi owe-Libya wayekhuluma okwesikhathi eside. Laye umongameli Robert Mugabe ngesikhathi sakhe, laye wayekhuluma isikhathi eside, kodwa ke wayekhuluma ukuqinisa okule confidence, I would say. Kulo mongameli lengi inkulumo yakhe yakuqala enxenye kasimpheni ithuba ngomnyaka ozayo uyabe sengconywana asazi, kodwa ke nxa ucompare between the two marvelous, there is a vast difference.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Nhasi tiri kutaura pamusoro pezvatakaona zvichiitika nezuro, apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura kekutanga vave mutungamiri wenyika kuUnited Nations General Assembly. Mazuva apfuura yatingati 37 years dzese taiona vari vaMugabe vainge vari kutaura kumusangano mukuru iwoyu. Takaona vaMnangagwa vachitaura ivo pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika, vachiti zvirango izvi ngazvibviswe. Tikaonazve vachitaura ivo pamusoro pekomishen yavakagadzira kuti pazivikanwe kuti ndiani akapfuura vakapfuurwa munyika pakashayikwa upenyu panguva iyo sarudzo dzichangopera. Takaonazve vachitaura zveSaharawi nezvemamwe manations avari kushandira vachikurudzira kuti zvinhu zvigadzirisike kumanations iwayo. Asi vamwe vazhinji vanga vakatarisa vachiti vanga vari kuda kuona kuti mutungamiri wenyika ndezvipi zvavari kuita mukuyananisa ukama hwavo nedzimwe nyika. PJ, tinenge titori nevanyarikani vedu pari zvino. Regai tiende kune munyarikani wekutanga vatatanga kubata ndeve ZANU-PF. Regai tinzwe kuti vanoita basa rei ikoko kuZANU-PF uyezve kuti vakaona sei matauriro akaita vaMnangagwa nezuro. Hello.
Hello.
Tiri kutaurawo nani ikoko?
Ya, indeitwa Comrade Jones Musara.
Comrade Musara, tipewo position yenyu ndeyei?
Well, in Shona or in English?
Ane Shona, mutombo tanga nerimi rwamaita zopinda muchirungu.
Okay. Isu se ZANU-PF as a whole, at home, kumuvari kumushane ku diaspora. Tinofara zvikuru kuti president vakagona basa chaizvo. Vaka udza nyika pasi rose kuti Zimbabwe iri kuendera mberi nenyaya yebudiriro runyararo nekudzvisisana munyika ndozvavari kukurudzira. Zvibinganiso zvedevelopment zvakaita semasanctions vakati izvo ngazviende. Tinonyanyofara futi nekuti purezidendi vakasvitsa mashoko avo kupasi rose pasina bopoto, pasina kumhura, pasina kutsamwisa wese zvake ane senzi dzakakwana. Saka tinofara zvikuru nokuti vakagona basa. Istage hombe yekuti nyika dzese pasi rese dzinenge dziripo, asi ivo vakatarisa kuti munhu anoda kuti asevenze nevamwe, munhu anoda kuteerera, anoda kugadzirisa zvipi nezvipi zvingava zvichinetsa, and munhu anotarisa kuti akasimba pakubata nyaya dzebudiriro, kwete just zveZimbabwe. Asi vakamirirawo futi kuti Africa ngaive ichiwanikwawo mumatare mahombe eUnited Nations, nokuti matare aya ndo anogadzira madecision anoaffecta even Africa. That is the United Nations Security Council.
Mombobata makadaro, pane vari kubvunza Elliot Jory ari kuti tuda kuziva kuti position ya yevamuri kutaura nayo ndiani, saka taura yenyu tinzwi.
Ini ndiri nhengo yeZANU-PF. Tinofamba tiri mugrupu revarakashi. Varakashi vasevenzi veZANU-PF vanopromota mainteresi emusangano nenyika pamasaisai, pangava pasaiba kana kuti paother forms of media.
Saka pamuri kupi?
Unfortunately mitemo yehurakashi yachona pamwe pacho haitibvumidze kuti tive tichitaura patiri chaipo chaipo, asi tinombowanikwa tichimbosenzera tiri kuna Canada nekuamerica.
Aiwa, mombobata yenyu makadaro. Regai tiende PJ, I think une vamwe vaunayo panhare. We have the ZANU-PF, he says he's a murakashi. We are going to ask you to hold on, but we have our other guests. We've also come on. We have Mr. Zvidzai Ruzvidzo, the MDC. And then I think we have Zoba the Best with MDCT. So you can take Zoba the Best, then we'll go to We'll go to Mr. Rushidzo.
Yes, siyakwamukela dokotela Ncube.
Yebo, linjani izizalwane zaseZimbabwe?
Hayi, siphilile. Uyizwile inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa izolo United Nations General Assembly. Kuyini wena okutholileyo khonapho kunkulumo yakhe? Take away.
Okay, ngiyabonga kakhulu. Into yokuqala engathanda ukuthi ngiyitsho nje yikho lokuthi lichilo ukuthi mina ngumuzi Ncube lapha we-MDCT organizing secretary lapha e-America eka Dr. Thokozani Khube.
Yeah.
And okuqala nje bemfuna ukuthi ngikutsho yikho khona ukuthi ngidibhanke nje amanga nje la sihlala siwezwa ukuthi thina singabantu bezanu PF njalo sesajoyina izanu PF. Into nje khona ukuthi thina we are open minded politicians asizo bantu abaphoma ukufuna ukuphikisa nje izinto noma ezingela khanda singabantu nje abafuna ukuthi sizame ukuthi sincedise lapho esingancedisa khona ukuthi ama elections asedlulile kathe sesizama ukuthi sithuthukise ilizwe lakithi la umongameli lo sizama ukuthi sincedisane ukuthi khona abantu beZimbabwe bathuthuke. Sengibuyela ke kukholokhu okwe-New York. Thina njengebandla le-MDCT sathokoza kakhulu nje ukuthi umongameli wabuya e-New York wavula amasango okuthi sibuye sizokhuluma laye. Lokho siyakuthokozela kakhulu njengoba la sibona nje kwaphana simbuza la imbuzo simingenja. And inkulumo yakhe lapha e-New York sivukile thina kakhulu ngoba ibiyehlukene kakhulu leka umongameli umgabelo owayehlala esiza nje kuphela phomba ukuhlambaza nje abantu be-West azaphinda phenduke futhi kusasa kwakhona sithumezela ukuthi namasi ukuthi ezocela imali. So thina nje sikubone njengokuthi umongameli ikhulume kuhle wabeka ke izinto zakhe zonke zenezo ezicontentious ezikhulunywa kakhulu kunews nje okwenzakala ama-elections le commission yakhe leyo ukuthi wayibumba and eletoni yakhe ibiyiyo leyana etshengisa nje ukuthi ngumuntu olayo odinga uncedo uzama ukuthi iZimbabwe ibuyele ekuthini ibe lilizwe elingazwanana lamazwe wonke. So sikuthokozelele nje kakhulu, ngibona ngani ngumuntu sibili okubeke kuhle sibili ukuthi hhayi sicela ukuthi khona lathi sizwananeni lamanye amazwe.
Imicijo sibili ongayitsho mina ngikhulumile lapha ngisanda kuqalisa ukuthi ngibambe ezijeziso zenotho, ngabamba yokuxolisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokunye okunjalo. Kodwa-ke wena okubambileyo sibili njengoba abanye abaseZimbabwe esike sakhuluma labo bathi ha zinkulumo nje njalo lokuthembisa njalo lokuxolisa khona lokho akwenzileyo, kungani engaxolisanga ekhaya uze wazoxolisa esephandle kwelizwe? Abanye bayakusola khona lokho, abanye besithi njalo yikukhuluma kuphela, yikuthi nje umlomo kawugcwalelwa ngumfula.
Ye, anyakuzwa sibili, yikuthi nje uyabona ipolitics kayisuthisi umuntu wonke nje vele sonke ngeke ze sithokoze. Mina ngilandele kakhulu mbona ama business meetings ikade nje belawo lapha labo finance minister wethu lapha uDr. Mthuli Ncube labo governor wethu lapho Manguja. So
hayi lokho nyakuzwisisa, lokho akwenzileyo konke siyakuzwisisa, kodwa ke asigcile enkulumo yakhe i-speech yakhe ayethule kuunga. Abantu abaningi bathi bona yikukhuluma nje, abanye njalo besola ukuthi uze wazoxolisa ngapha embikweni wakhe wona lo wawethule kuunga, ikungani engaxolisanga esekhaya?
Ikho lokho engikutshoyo ukuthi umbono we-politics lapho-ke uyehlukana okuthi okokuxolisa angazi njalo ukuthi khona ukuxolisa khona nxa umuntu uxolisa civilly kulokuthi ungaphi ngoba ukuxolisa nje kuyafanana konke noma useZimbabwe noma ungaphi emazweni into eqhakathekileyo ukuthi kukhulunyiwe khonoko abantu abakhuluma ngakho.
PJ, I'm not sure what exactly was going on. You can maybe translate for some the benefit of others who don't understand Ndebele, and then we can go to our MDC representative here in the US, Mr. Shidzai Rujidzo, who also has a take on his take on what Mr. Emmerson Mnangagwa said at the United Nations.
Yeah, basically, we're going back and forth over the issue of the apology that was in that statement,
yes,
which he delivered in his speech. The prior reports that we had from the ground were saying, why would he want to come and apologize here in the United States, here at United Nations, without apologizing to the people
mm-hmm.
on the ground? Those are the people that lost loved ones,
yes,
in that violence. So Dr. Ncube is saying an apology is an apology regardless of wherever it has been made.
Yes, we shall ask. We have a ZANU-PF person here, so we'll ask them about that same question. But tokuchinga midzai nemufaro vazvidzai Rujidzo, the MDC.
Takasimba here.
Aiwa, takasimba vamwe vangada kuziva kuti basa renyu nderei ikoko ku MDC uye zve muri kupi?
Ini ndiri kuno ku Columbus, Ohio.
Ehe.
Muno United States of America. Ndini chairman we MDC inotungamirirwa navachamisa.
Mhm. Varuzvidzo, mukatipawo muonero wenyu here nemazwi akataurwa navamunangagwa nezuro ku United Nations tichiona kuti ndeke kutanga tichivaona vari kumusangano uyu.
Manzwiro andakaita mataurira vakaita vamunangagwa.
Mhm.
Ndakaona pane zvimwe zvavakataura chokwadi changa tichishoma. Especially pavakataura kuti izvo my elections akaitwa kuZimbabwe akaitwa in a peaceful way before and after the elections. Achiveru zvinji tinoziva kuti my elections akaitwa kuZimbabwe musiwa 1 August 2007 vakafa. Saka panofa 7 handifunga kuti pangataurwa zvekuti it was peaceful. Ipapo ndakaona kuti changa chisiri chokwadi. Zvimwe zvavakataura ndakadzo vachitaura kuti izvo nyaya land reform hatichi kuzodzokera shure. Yes, ini ndanchiona kuti nyaya land reform vanhu maZimbabweans tinoda land, hapana asingade land. Asi isusu tikuti ngavadzokere shure vatarise mapiro avakaita land paitwe inonzi audit yeland, nokuti makatarisa izvinezvi zviri kunzi kwakaitwa land reform kuZimbabwe, asi vazhinji havana land yachona. Land yeZimbabwe, it only belongs to a few vanhu vezanu vakapanana pachavo. Vamwe vacho vazhinji vane more land, more farms than anyone else, kutokunda kana vamwe varungu vanga vaine mafarms. Saka izvo zvido zvatoti it was not done properly, they must go back kumaitirwa zvakaita poitwa land audit toona kuti vanhu vanogovaniswa land mune zvakanaka.
Tinonzwa zve varuzvidzo kuti imi muri kuronga kuratidzira muchiti hamusi kufarira utongo hwavamunangagwa, muri kundezvipi zvamuri kuronga seMDC uyezve zvichange zvichiitika rini?
Hatisiri kufarira hausi utongo wezanu chete. Hatisi kufarira kupinda kwakaita vamunangagwa pachigaro chekutungamirira nyika. Isusu maonero atiri kuita uye zvine ruzhinji rweZimbabwe takaona kuti president wedu vachamisa vakavhoterwa nevanhu kuti vange variwo ndo mutungamiriri wenyika. Asi zvakazoitika paku announcewa kwemaresults nekuverengwa kwacho, pakaitika yatoti rigging pachirungu, kubiridzira wakanyatsoonekwa nemunhu wese. Because kana makatarisa kuti izvo zvinhu zvakafamba sei, mamwe mapolling stations 16 here anonzi anowanikwa aine the same figures, ipapo ndopatinonyatsoona kuti no, this was not the correct way of doing things. Saka kuti takabirwa pa my elections. Saka ndozve zvimwe zvinhu zvatinenge tichiratidzira izvozvo.
Muri kuronga kuti mucharatidzira rini varizvidzo?
Tiri kuronga kuti ticharatidzira musi weSaturday, musi 29 September. Kubvira nguva dza 10 o'clock kusvika nguva dza 4 o'clock.
Mm-hmm. Maybe mukamboti de nechirungu moti, can you just tell us your plans? You were saying that you're going to be demonstrating as MDC USA in New York. Tell us a little bit about that before we move forward.
As members of MDC, led by our president, Chamisa,
mm-hmm.
we are planning to have a demonstration at the United Nations headquarters in New York. The demonstration will start at 10 o'clock and we are going to end at 4 p.m.
Mm-hmm.
This demonstration was cleared by the police. We have the authority of the police in New York. And our demonstration, we are going to demonstrate, trying to tell the world
mm-hmm.
that the elections that recently occurred in Zimbabwe, they were not free and fair the way they were. Results were made. People voted and they voted for Chamisa. But the results were announced. And when they are announced, they said Mnangagwa was the winner.
Mm-hmm.
And yet, that was not the truth on the ground.
Mm-hmm. Maybe before we let you go, can you just tell us what's your view on the speech that was delivered by Mr. Mnangagwa yesterday, just in brief? I think you did brief us before, just in brief.
Yeah, the speech that was made by the president Mnangagwa was not with all the truth, because as he said that the elections were peaceful.
Yes,
those elections were not peaceful because at the end we found about 7 people who were killed. These 7 people were not killed by accident, but they were killed by the army who fired at these people. And also on some of these allegations that land reform program, he was not going back about it. Yes, he said he was not going back, but we want you to go back to how the land was distributed.
Mm-hmm.
Because we want equal distribution, not just for the few.
Mm-hmm. Mm. I want no tender move, but in Makadaro PJ.
Yeah. Lapo ge ube umu, mnumzana, jizairu jizo. Omu mkokele umbe mkene slalo. U MTC ekokele wa mnumzana Nelson Chamisa koto be hlala lapha kuyizizalwane zeZimbabwe esezihlala lapha eMelika. Lapha bekhuluma ke lo Mavela sebekhuluma ngokuthi ubona njani inkulumo kamongameli Mnangagwa United Nations. Yena wathi yena nanayi ubingelaqiniso. Uthembisile wathini thini, kodwa ke akulaqiniso lokho akutshoyo ngoba bona bavele balamanyathelo abafuna ukuwathatha ukuthi bajengisele ukuthi umongameli Mnangagwa akakhethwanga ngaseqinisweni. Umuntu wanqobayo ukukhetho umnumzana Chamisa. Bathi ke bazaba lokujengisela khona ngale eNew York eUnited Nations onini Marvelous.
Vathi ne Saturday.
Ngumgqibelo.
Mm-hmm.
Kususela ngo-10 kuze kuyetshaya isikhathi zabo 4.
Mm-hmm.
Yeah.
Rikaiti mbodzokera kune veZANU-PF vari panhare nesu. Hello? Hello? Ehe, muri kutinzwa here?
Vamusara.
Hello?
Hello, yes. Muri kutinzwa here, vamusara?
Yes, ndakateerera.
Ehe, muri kunzwa veMDC vari kuti ivo vari kuronga kuratidzira. Asi takaonawo imi veZANU-PF muine tingati chikwata cheDecember 12th muchitiwo mamuri kuratidzira support yavamunangagwa. Chimbotisana ngura yekuti zvakafamba sei vamunangagwa vasati vataura kuUnited Nations?
Zvakaitika zvinoratidza kuti President ED vane rutsigiro rwevanhu home and away. Saka kuungana kwevanhu vanga variko vanosanganisira even my Americans kunotaridza izvokuti mukuru uyo ane rutsigiro rwakasimba kwete kuZimbabwe chete asi nekudiaspora. Saka izvi zvinotipa futi
reminder yekuti zvinotaurwa nevakaruza ava zvinhu zvatinotarisira nekuti kuruza kwagara kunorwadza senga vanga vachirota chaizvo vachitotonga vanga vakutopractisa kumacha and maprotocol. Saka when you wake up of such a free and fair defeat manyebo ekuvharavhara kuti usaudza vanhu chokwadi kuti wakarohwa kunotarisirwa. But kwatiri susu elections, they are a closed chapter. And President ED, as usual, is focused on the development of the country.
Regai titi vari zvidzo vapinde ipapo, vari zvidzo muri kunzwa zviri kutaurwa navamusara. Tipeiwo pfungwa dzenyu ipapo.
No. Vari kutaurwa idzi ipfungwa dzavo. Handingava nhikini kuvati munofungirei kudaro. Asi ndinoziva pakuziva manje. Muruzivo rwavo rwavainavo. Vari kunyatsoziva kuti maelections ekuZimbabwe maitirwo avakaita kana vanga vari kunze kwenyika manzwira avakaita kana vanga vari muZimbabwe ivo maonero avakaita vakanyatsozviona kuti vanhu veZimbabwe rwendo runo vakati zanu kwete tave kuda kusandura zvinhu tave kuda FDC.
Aiwa, mashoko makuku. Tumobata mese makadaro. PJ, maybe let's go to Muzi also to weigh in on what we're hearing these two were debating about, because Mr. Msara of ZANU-PF is saying, I asked him that, you know, MDC is going to be demonstrating, but they had a similar demonstration prior to Mr. Mnangagwa giving his maiden address with the December 12th movement in New York. So he was just saying that it shows that Mr. Mnangagwa has support even outside the country. But Mr. Ruzhidzo came up and said, no, those are his thoughts. He feels that, you know, ZANU-PF actually stole the election. So maybe let's get Mr. Muzi to weigh in. Mr. Muzi, if you're on the line.
Thank you. Well, the way that I feel myself is that the bone of contention has already gone through even our Concord. And the election issue, it's pointless to really kind of keep talking about it and trying to inaugurate Nelson Chamisa to be president. I think it's kind of very confusing to the nation, and it's better energy used to really get on the ground and everyone get ready for 2023, because really that's where we'll be able to even legally and democratically change the president. So we should be optimistic and just try and see how we can all rally and work together really to help the new president and see his new dispensation and try and at least hold him to all his promises, maybe instead of just debunking before we even see some of the implementations. It's probably okay to give him that opportunity and a chance together as Zimbabweans.
Aiwa, mumbo bata makadaro, Mr. Muzi.
Wote nge mbuze ngosi ngesindebele kuti ngobe kusoku sicho kuti lina alisoze lipateke ekutshengiseleni lokho. Njalo umongameli kumbe ngithi umnomzana Chamisa izikhalazo alazo ezokuthi watshontshelwa ukhetho alizisekeli. Kachontshelwanga ukhetho njalo akubanga lo dubo kumbe inkemenkeme lokunye okwenzakalayo okwaba ngumona ekwenziweni kokhetho.
Kukhona thina esikuthi siyakusekela, obviously phela asikukuthi thina kasayi opposition. Into nje okumele ukuthi abantu bakwazi ukuthi thina siyi opposition, but asifuni kuba yi-opposition nje ephomba kuba vindictive nje for ezinye izinto esizibona ukuthi azisebenzi ukuthi khona sizama ukuthi sibumbe ilizwe lethu liye phambili. Liyabona, njengoba bengisitsho nje ukuthi okwama-elections yinto eseyavela yadlula e-court, ku-Supreme Court yethu. Ama-9 justices wonke athi khona upresident nguye umnumzana uMnangagwa. so ukuthi sibe sibuyela emuva ngento esikwazi ukuthi vele ayisoze isebenze and njalo ayisoze reverse kakho omnye umuntu onto ngayi reverse because niye phela i Supreme Court eyisiqoqoqela so thina okwethu ukuthi siyabe sikhangela ukuthi sincedise lapho esibona ukuthi khona izinto lazo zilomkantsho and sisole lapho esibona ukuthi khona la iZANU PF nomangameli uyaphambanisa so si opposition ne open minded is very pragmatic so asiphomba ukufuna ukuthi bese sisola nje lezi zinto esizibona ukuthi ziyanceda lezi phomba ukusola nje kuphela asikufuni lokuphomba ukusola nje senseless
kodwa phela namhla angizwanga uke wasola okukodwa nje zwi okusolayo lina njenge-MDC ikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khubi konke uyakusekela okwenziwa ngumongameli ngifuna sicace khona lapho
siyasekela kakhulu nje khonoko okuthi imbono yakhe yokuthi yazama ukuthi arevive i-economy nge-cabinet yakhe naleyi ayifakayo liyabona ukuthi i-cabinet lathi siyibona ukuthi lohlonzi kakhulu ukuthi ingathuthukisa ilizwe lethu and yizizi zikhaleza ezazifunwa ngabantu beZimbabwe phela abantu besithi khona nokumele atshintshe abantu afake ama-technocrats liyabona and yikho khona okengitsho ukuthi usekwenzile so ukuthi sibe lokho esi-criticize izinto esizibona ukuthi nanzi sezenziwe lazo so we pick and choose where the ZANU PF and the president are messing up, we would point out those issues.
Maybe, PJ, let's take our reporter on the ground. Blessing Zulu was actually at the United Nations and he witnessed the maiden speech by President Emmerson Mnangagwa. Let's switch over to Blessing and just hear, you know, as he rounds up, I guess. Hello, Blessing.
Hello, Marvelous. How are you doing?
I'm good. How's New York?
New York is fine, a bit cloudy, but it's not raining yet.
Yes. Can you just give us a roundup? You were there when President Emmerson Mnangagwa delivered his maiden address. What were the pointers that stuck out to you?
Of course, I talked to many analysts, and of course, our listeners should look to our page maybe later today where we discuss that speech in detail, but basically most of the analysts that I'm talking to are saying that Mr. Mnangagwa was actually reading the old script by President Robert Mugabe, talking about land, talking about sanctions, supporting Palestine and Western Sahrawi. Those are the issues, that has been Zimbabwe's foreign policy for decades. Nothing much has changed, but probably what changed was the way he delivered it, because you remember President Robert Mugabe was always taking a swipe at the West. At one time, it was George Bush. Then it was President Trump. It was Tony Blair. And it was, you know, attacking. But Mr. Mnangagwa was not doing that. But it appears that the policy still remains the same.
Mumbo titaura neshona zvamataura izvozvo mukoma Blessing kuti muri kunzwa kuti nevamwe vamuri kutaura navo nyanzvi panyaya iyo yezvakaturwa navamunangagwa nezuro kuUnited Nations.
Hongu sekutaura kwataita titori mubishi rekunyora zvatataura zvatataura nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kuti pane zvavakanzwa vamunangagwa vachitaura hazvinazvo kunyanyosiyana nezvaitwa navamugabe panyaya yekuti hatizodzokere kumashure kutora minda panyaya yezvirango zvavakati ngazvibviswe panyaya yekutsigira vepalestine neveWestern Saharawi vachipiwo vanofanira kuti vange vachipiwa remekedzo kana mukana wekuti vange vachizvitonga vakataurawo nyaya yekuti United Nations kunyanya Security Council nenyika shanu chete dzatingati ndizvo mapermanent members neyatinoti ya veto power kana kuti dzinoti kuti zvakati hatini ndo zvinoitwa dzimwe nyika dzese dzinongoteerera zvinotaurwa nenyika shanu idzodzi vakati izvozvo zvinofanira kuwandudzwa Africa yowanawo nyika kana mbiri dzinopinda musecurity council ndo zvataiwanzwozwa zvitaurwa navamugaba asi kusiyana na vamunangagwa vamunangagwa vakutaura vachitukirira vanhu uye vamunangagwa zvikuru zvavari kukoshesa ndezvekuti vanhu ngavauye kuzotanga mabhizinesi kuzimbabwe vari kuti zimbabwe is open for business.
Asi havana kuswedera padhuze here nekuda kushoropodza manyika dzakasimukira pakuti masanctions aya ari illegal uye anofanirwa kubviswa.
Vakadaro havo asi havana havo kuzonyanya vakasiya peukama kana taakutaura zvavakumadaamazuvano vakasiya peukama vakataura havo havana kunyanya kubva vanyatsoti njiko zvaiitwa navanhu vabe zvekuti vamwe vaitosara vachidambuka mbabvu nekufeka nematukira vanenge vaita vanhu.
Pamwe vanga vachiita semukomana uya unonzi anopfimba rinopfimba rinohwara kana richizenge radiwa apa vachiri kunyengerera kakuti hukama hunge huchidzokera pane hukama hwanga uriko makore kana makumi maviri kana matatu apfuura kuitira kuti kana vazenge vadiwa nawo vozotanga.
Chokwadi tikona kuti kana misangano mizhinji yavanga vachipinda muno zvavanga vachisindisa kuti aiwa Zimbabwe yaakutora gwara itsva yasiyana nezimbabwe yakare iyaiya vachitaura nenyaya uya yekuti ndakaparura komishen ichaongorora nyaya yekupurwa kwevanhu sahwani nyamavhuvhu zvavari kuita zvizhinji zvinenge zvakanangana nekuti vatarize vanhu kuti ivo havasi vamugabe asi kazinozi muromo wavo zariri nerwizi vakaona varina kuona kuti chichabuda.
Munoona zvavakataura izvi kana kuti kusanyomba kuchizobatsira nyika here mune ramangwana sezvo tiri kuona kuti vari kuti ivo vari kuda kutyidzana neAmerica nedzimwe nyika?
Vanhu tiri kutaurawo navo kubva kunyika dzakabudirira idzodzi vamwe kuhurumende yeAmerica nevamwe kuBritain vari kuti aiwa ivo ava vanzi vofadzwa havo nemunhu anenge achingotaura chete varida kuona kuti zvinhu zvachinja here muzimbabwe nekudaro vanenge vachitaurawo nevanopikisana nevamwe vari kubva kumasangano akazvimirira ega kuti vaone kuti pane zviri kuchinja here kana chitambi tiri kuhurumende yezimbabwe kuti izadzikise zvairi kufamba ichivimbisa izvi.
Aiwa, tinotenda Blessing, tinoziva kuti wati uri kupa chimbi chimbi, saka aiwa uve nezuva rakanaka. Meno PJ, kana uchiri nezvimwe zvaungada kubvunza.
Hai, ikoko nge vati kukhulunywa kona ngale. Blessing, siyabonga kakhulu, ube lelanga elihle.
Aiwa, vanenge vanga vakata foni. Tisatenderera mberi pijere, regai timbochingamidza vari palive yedu yanhasi. Tinasisi Shalon Matachka vari kuti please vanhu ava ngavafikise apo Mbare Masika. C. Lin ari kuti ED must go on the ground and hit it running miners. Chamisa, he ED should not bother my president to help him. Saka sisili vari kuti ivava ngavaende vega vanogadzirisa pakakanganisika. Courtney Court ari kuti Mambare Flats inoda kugadzirwa shuwa, ndokune mwoyo wake ikoko. Allen Sitole ari kuti iye makadiko Fortune Charara hanzi God bless Zimbabwe. Gogovana ta vari kunyorawo panapa. Aiwa, zvavari kunyora zvine zvituko, saka hatisi kuverenga. Pano tinoda kugarisana zvakanaka, saka vanenge vari kunyora zvekutuka kwete pano hativerenge. Tinashe Steven Katenga ari kuti call me, ndobvaisa namba dzake. Silin ari kuti ava vekwatoko zani kupi ava vanenge vari kudyidzana nezano PF, maonero ake. Allen Sitole ari kuti remember in Zimbabwe data bundles are very expensive, saka anasisi ndakumbokusiyai. Sisi Shali Matachka vari kuti very sad, inini zvangu zano PF handiide nekuti haikoshese upenyu hwevanhu. Inoki Mupoperi ari pano, aiwa tinokuchingamidza ivese vari pano. Sekutaura kwandaita, hatikurudzire kunyombana, saka mukanyora zvekunyomba hativerenge. Tinoda kuverenga zvinhu zvinokurudzira nyika uyezve zvinoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka. PJ.
Woti ngamukele abantu abasilandelayo ekhasini lethu eleVOA Ndebele enkundleni leyi yokuzilibazisa lokukhulumisana yeFacebook. Kulothabani Ngwenya uthi hallo, hallo Beck, ukabongwe khabo laye uthi yenana naye kukahle. Umthulisi Mathuthu is watching. UVirginia Macebo uthi hello, hello Beck. Umduduzi Ncube uthi hello. Uma Talenta Moyo Zikali is watching. Ngaiso Onesimo Utiena Yelo, Ujane Mkandi is watching. Ariye de Dex, Hanzi Kupenga Ukozino, Batrachi, Jedemo, Kulaba Neng, Aba Lobileo Konalapa Ponguti, they are watching. Ikwage, Kulabo Abafuna Wungena Ushelo, Likululegile, Lingafaga inombolozen Konalabo, Ezo Tingo, Bali Tinte, Mugupanisa, Uzeling and Elani, Ushelo, Linige, Imbono Yeno, Konalapo, Marvelous. Asazi umbunqobo sisekhona.
Yeah, hayi ngikhona mina nje into ebe ngathanda nje ukuthi ngiyingezelele ikho khonoko ukuthi yona iZANU PF lo president uMnangagwa balayo ilist nje eyo eya fakiswa ama sanctions. So into nje sizama ukuthi singakhuthaza yena umongameli le ZANU PF yakhe ukuthi bethathe ilist le yama sanctions beyikhangele kuhle bezama ukuthi izinto zangkhona bezilandele zonke bezama ukuthi beziguqule ukwenzela ukuthi khona uvuleke amasango eZimbabwe because yiyo into ebophe kakhulu ukuthi khona investment ibuye lapha ekhaya ukuthi abantu bethole imisebenzi. So labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi khona kube into sivili abazama ukuthi bayiqhakathekisa ngoba iyeza phendukisa umnotho weZimbabwe.
Libona ngani lokhu kuzafezeka?
Kumele ukuthi kufezeke ngoba phela ukhulume ngakho laye umongameli lapha ngilalela ama meetings akhe kade enza lapha lamanye ama investors eNew York ukhulumile ngakho khona kosivili ukuthi khona uyazama ukuthi khona ajinje imithetho yokuthi khona iattract ama investors baze batho sivili lokuthi kwabuya abantu abasuka sivili lapha eRwanda besiza eZimbabwe bezozama ukuthi khona bencedise ukuthi khona umuntu nxa evula i-business eZimbabwe ingathathi 3 months ibe into nje ethatha just 1 or 2 days uyabona. So into zenezo engizitsho ukuthi into esizithokozelayo nxa sizibona zenezo ukuthi nxa kuyikuthi into ezenzakalayo zenezo imithetho enje ngoba siyayibona iRwanda ukuthi khona isithuthuka kanjani ngokuba le mthetho enjalo yabo. So nxa kuyikuthi yena umongameli wenza izinto ezinjalo ulinka izinto ezinjalo zenzakala eZimbabwe ukubona njengento sivili ejengisa ukuthi uyazama and siyabe sikusupporta lati into ezinjalo.
Kodwa ke phela umbuzo wami ubungothi
1 minute sina caller sathi sathamuluza thozodzoka edu kuna Mr. Muzi tingoti gaga gana caller sathi number za usadza dona. Hello caller.
Hello.
Ehe makadi.
Ndiri raiti makasimba here.
Ai watiri waditaura yenyu stare nyune kwa muri mobva mati pa pfungwa dzenyu. Yenya iri mudarirwe.
Ndinonzi vampopiri ndiri kuno ku Dallas. Ah chirongwa chini chinonakidza chai chiri kubata ma nhikiriki nema aspects akanaka zvikuru eZimbabwe.
Ai wati notenda taura yenyu.
Asi hangu chinonzvitamisa ndechekuti panyaya yema sanctions apa chii chinonetsa. Nekuti pama sanctions takafana nezvekuti mwana ari kudzigeza maoko tikupe chikafu. Iye anongoramba achiuya asinogeza maoko achida chikafu. Nyaya iripo ndeyekuti gadzirisai kodzero dzevanhu. Gadzirisai Zimbabwe kuti mugozo muaccept kune dzimwe nyika. Shuwa munofunga kuti mimi vamunangagwa havazivi kuti vanhu vakaurayirwei musi wa8 kana kuti vamunangagwa havasi kuziva kuti zvakashandei kuti vanhu vaurayiwe. The reason why people were killed is to make sure that there is not going to be any demonstration in Zimbabwe. Kodzero dzevanhu muZimbabwe hadzisi kumbofa dzakachinja. Kunoku vanouya voparidza zvisiri zvotaura zvisiri zvachitaura zvinhu zviri cosmetic. Takagara tichizviona izvozvo vamugabe waiita zvavari kuita izvi. Maspiti zavamugabe aive mawau spiti zvekuti ha. Yeah. Asi still kana vadzokera on the ground, they are not changing anything on the ground. Right now kuZimbabwe munhu haakwanisi kudemonstrate. Vataurwa nevaruzidzo zveland zvichi it's very important. Right now, land with Zimbabwe, inongowe nevanhu veZANU PF. Ine vanhu vasingakwanise kana kuishandisa, vasingakwanise kana, vasina kana mari yekuti vanokwanisa kuishandisa. Zimbabwe is pretty much sold out. I don't know what they mean when they say Zimbabwe is open for business. It's sold out. Muharare chaimo chaimo pekuti uvhure business kana kuti uwane mende yekuvhura business hapana nekuti nzvimbo dzese dzakabatwa nevanhu vezvanopiefu vamwe vane mafarms hobho hobho iwo taiwa munangagwa ngavambotiratidze kuti allright inini sapresident I need to change ngavamboti give out one zvaro farm pamafarms avava naro kuti okay ini rangu iri ndazora ngaripiwe kuvanhu ngaridistributwe kuvanhu hawakwanise saka chinji yacho yavari kuda kuti masanctions abve anobvirei masanctions iyo it's a simple instruction clean up yourselves and then masanctions will end very simple
mashoko makukutu ayo aiwa tinotenda chaizvo nekunge manga muine sipo pano
all right
Bye-bye. PJ, muri kunzwa apo muterero wedu ari kuti he doesn't know why ZANU-PF or Mr. Mnangagwa cannot just do what is required for the sanctions to be lifted. So he was just going through and he gave an analogy of a young child who's asked to come and have a meal but to wash their hands and every meal they come with dirty hands. So he says, you know, The writing is very clear. There are instructions of what to do to have the sanctions removed. And he's, you know, hoping that Mr. Mnangagwa will do that and have the sanctions removed. Over to you.
Yeah. Hi. Yes, Agala. Ubebuza lapho kuthena na kuthiwa umntwana nxa ukuthi uyamtshela ukuthi na nabuya uzokudla kodwa aqala ke uyegeza. Kodwa umntwana abeloke buya ingagezanga izandla. Ngakho ke umnumzana Mnangagwa kuyingqobe yakhe ukuthi abageze izandla zakhe ukuze ama izijeziso zenotho zethulo.
I think tombodzokera kuna vazvidzairo zvidzo. Vari zvidzo muripo herapo?
Ndiripo zvangu.
Ehe, saka handizivi kuti muchange muri kuratidzira vamunangagwa handizivi kuti vanenge vachiriko here kuNew York panguva iyoyo asi zvamanga muri kuda kuti zvizikanwe nekuratidzira kwamuri kuita ndezvipi
ya ratidziro yedu haisi kuve iri directed kuna vamunangagwa ndingakuti kuratidziro takagara tiri tinoratidzira pese paiuya vamugabe ini pachangu handina kana musi wandakamboona vamugabe kana kuti ivo vachindiona asi shoko ratitenge tichitaura vanozorinzwa ndozvatiuda kuti tiite uyezve tiuda kuti the whole world izive zviri kuitika kuzimbabwe pari zvino ndikakutaurirai kuti kuzimbabwe vanhu vari kutambura kuzimbabwe vanhu vakavhota vakativo havachada zanu asi zanu maitiro anozoita kunzwe kundekuita fanika zvino haa zviri right kumusha wakuthings are okay vanhu vakavhota vakavhotera vamunangagwa saka vamunangagwa ngavatonge isi tiri kuti aiwa handizvo ndazwa vangu vanhingikini vamwe vachitizvo no let's just forget about the elections and start working towards 2023 this is exactly what people have been doing kuti after election vobva vati no takumirira mumwe maelections zvoitika zvive zvatiri kutaura kuti izvo zviri kuitika izvo ngatimirire mumwe maelections zvoitika isu tiri kuti kwete ngatiratidzei ngatiratidzirei ngatipuhwei mukana wokuratidza kunoku kune freedom of expression ndozvatokudira hedu kunoku dai kuri kunzi kuzimbabwe ezvo mapurisa angadai kutogara musangano kuona kuti tingadzinge sei vanhu musi wesatata but kunokuka kune freedom of expression mapurisa tokuazvisa ku ndozvatida kuita toda kunoratidza the whole world naivo vekuzimbabwe kwazviona kuti zvakaitika muna july umwe handizvo neyozani yacho ngaizvizive kuti zvavakaita handizvo nanzwa vangu vamupopera vachinyatsotaura kuti kana zvichinge zvanzi masanctions aya masanctions kuti avepo panga paine zvikonzero zvikonzero zvacho hasati zvapera asi tinongovonwa kuti every year vamugabe vaivaya vachikuchema masanctions ngaabve illegal sanctions illegal sanctions ko maillegal sanctions akaisirwei vanga vasingazvitauri izvozvo ndikutonga zvine jekerere asi vati vari kutonga zvine jekerere kudaro vodzokera mbonyokedza vanhu and nanzwa hangu muchitaura kuti varipo vakuru vataura kuti havabvumirwe kutaura kuti vari kugara kupi uyezve kana zviri kufamba sei handisizva kuti vachiti hanzi kwakazouya vanhu vedecember 12 movement vakasapota vamunangagwa kuti ha ndeye mutungamiri the same december 12 movement iyoyo tanga tinawo last demonstration vachiti vamugabe ndivo havamugabe ndivo chaivo chaivo vanotonga nezvakanaka nayo vadzokera kumusha kwamugabe vakasvodzingwa nevanhu vekuzimbabwe kuti hamusi kutonga zvakanaka nayo ndo zvatinoda kuti tiziise vanhu kuti kutonga kuri kuitwa kuzimbabwe handiko please tinokumbira kuti the whole world izive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
Aiwa mashoko makuku turegei timbokubata imuri ipo papa timboverenga vari pano pa life yedu Boaz Jayaguru kuti problems is we stand on one thing we can't go forward as a nation. Anzi na Mac Lawrence, I'm watching you live. I'm in South Africa. Courtney kuti we all need land but yaingova ingori yenzira kwayo vanhu vezano ndovega vanongochekerana pa land iyo imanu wekwanyakazi kuti anzi this vamunangagwa very illegitimate. Alam installer kuti ando vatamboverenga vaya regate verenge vamwe. Anzi na Boaz again, I'm trying to fortify needs for the country. Tichaona chiminya kuti let's move forward. Varuzvidzo varikupindura zvamataura. Peter Mason kuti please phone me ndovatipa number. Doubt day wachimonyo. Ihanzvadzi yedu kuti watching from Bocha kwamutare zvangu. Energy Matongo kuti watching you tiri pa Johannesburg. Mac Lawrence aripano kuti ndifonere Donald Mamboma hanzi please call me. Ihanzvadzi yedu mutsigiri mukuru wepano. Isla Machazi kuti regai timboona va president Boaz Dube. Hanzi kana vakazvitadza ngavangotaura kune veruzhinji vose. Tinampilo aripano Aizachi Kwavarika kuti ndifonere Tafara Chifamba. And I'm watching you from Angola. Nancy Nendo Kwangwa, ndimwe akamboya pano PJ. Muzvare Nancy and my Nancy Nendo Kwangwa. Hello, ladies. Good to see you. Phil Nube kuti makadi Elliot Jory. And thank you. Mkoma Inok ndova pinda pachirongwa. And I want to notenda Lizzie Tafire Nyika aripano Rupanga John aripano Hope Muringa Zuva. Aripano kuti ndiri kuHarare. Tifonerei tinashe Steven Katenga aripano Reji Chikanda uya kuti takateerera Webster Rumano aripano Colin Godwin aripano Hope Ringa Zuva aripano Matita Pura Hungwe aripano Gift anzi tiri pano tiri kuchipinge Elliot Jory Kudama Haso kuti hi vachekere hanzi David vari pano tirikukonai Matapura Hungwe vari pano hanzi tirikuno kuGlaudina kuHarare. Elliot Jiro kuti divided we fall, united we stand. If you want to go far, go with others. If you want to go fast, go alone. Let's try to reunite Zimbabwe. If it is true that ED wants Chamisa in its protocol, let them meet and help each other. Donald Mamboma, Elliot Jory, tirikukonai Fortune Charire hanzi God bless Zimbabwe. Ndo vari pano PJ vari kuchingamidza vanhu vese vari kuona pano.
Yeah. Isikati njovana sesingasavhumi engxenye unxoba ngafuna ukutsho phezwe wethu loye ngumongameli Mnangagwa Izolo kuZulu waseZimbabwe.
Yeah, ngingatsho nje njalo bemfuna nje ukuthi ngi pendule lapha uMr. Rubizo
iskati
okay no problem into nje ngifuna ukuthi ngisho ikho khona ukuthi into yama electoral reforms dina sakhuluma ngayo sibili sambuzo umongameli so leyo into elokho efifuna ukuthi ijinje before even 2023 so we address that issue.
Mr. Muziregaiti chipinzo varuzvidzo tingoti vati de kuti mangwana muri kutarisira vanhu vangani nemusi wemugovera varuzvidzo
ale
ehe muri kutarisira vanhu vangani ku demonstration yenyu
ndachaizvo because vaka confirm so far I think we've almost 100 people vaka confirm we vaiko kufuma kutenge tiriko but tinofungidza kuti tenge tine namba inopfuura iyoyo.
Aiwa pakanaka. Nguva yedu ndo yadyanana tinokutendai chaizvo varuzvidzo kunge manga muinesipo pano pachirongwa chedu uyezve takwanisa kutaura nava Jones Musara vezano PF vanga vari pano PJ tanga tinava
Mzobanzi Ncube siyakubonga ngokuphatisa kuhlelo lwethu oselivalelisa okwamanje muPraxedis Jeremiah.
Aiwando titosangana zvakare pano pachirongwa chedu pa Women's Round Table ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington. Washington.